vamudiswa vakataura mashoko aya pamhemberero dzebato reMDC dzekusvitsa makore 16 kubva raumbwa dzakaitirwa kwanharira kudunhu remashonaland east nemusi wemugovera. Vamudiswa avo vakapuwa mukana wekutura mashoko avo ekutsigira kusvitsa makore 16 ebato reMDC kumomo dzevatsigiri vebato iri. Vakati hurukuro yekubatana kwemapoka ezvematongerwo enyika anosanganisira vatsvangirai nahamai mujuru yakanaka, asi panosungirwa kuva nenzwisiso yekuti vatsvangirai vakabva kure nehondo.
Aiwa, koalishen yagara iripo kana mune experience yakafanana. Koalishen yekuti vamwene experience yekurohwa, vamwe vane experience yekurohwa.
Vamuliswa vakati pakubatana kwemapato ezvematongerwo enyika uku kunoda chete kana paine kuziva kuti vatsvangirai munhu ane rutsigiro rweveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe vanorwira utongi hwejekerere.
Vakawanda vari kuti aiwa coalition inofanira ichiitika, kasi ndazanditaura kuti munhu wese auda kupinda mutambo anouya une zvake. Kuti tizive kuti makamira sei. Endai munosangana nawo, munotaura nawo, kasi vachiuyawo ngavazive kuti muri president yebiggest opposition.
Vamudiswa vakati vose vanoda kubatana navatsvangirai vanofanirwa kunge vaine kuzvininipisa kukuru kwavari.
Ngavasauya vakapfeka heti dzeZANU-PF nekuti havasimo muZANU-PF. Munhu wese anouya ngauya achikurembekedzai, achinyatsopiwa roadmap kuti inofamba sei. Tikadamo chero ichuchu organization yemayouth yati kutaura inobata nyika yese, tinenge tichida chero imimi president kune mayouth munofanira kuuya muchitiutaura pfungwa dzenyu. Isusu toziva kuti munhu watiri kusarudza pfungwa dzake dzakamira sei. Ndakuona kuti maconstituent
vamudiswa vakati amai mujuru nevamwe vanoda kubatana navatsvangirai vanosungirwa kutsoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika inoitwa neZANU-PF uye kushandisa kwainoita mauto vasori uye mapurisa munguva yesarudzo.
My appeal kune mapolitical parties, kuna mai mjuru, is we have to denounce violence, intimidation, vote buying and use of security apparatus. Izo hazvingaitike kuti ndinge ndiri panapa mese panapa. You are champions of democracy. And inini I view myself as a champion of democracy. Ndo ndiripo ndakaona election ya kure Rungwe West vanhu vachirohwa.
Vatsvangirai vachitaura pamhemberero dzebato ravo idzi vakati zvaifadza kuti vamwe vaimbove kuZANU-PF vange voona kukosha kwakaita kushandira pamwe kuitira kubvisa ZANU-PF muutongi.
When the political landscape of this country will never be the same again. Chinja Maitiro Temba Muliswa taura pano ndoda kuti ndimutsigirewo ndichiti waita hako muzukuru vana vebwe havasunuri musi umwe chete. Pataitanda tichiti Mugabe ngaaende, vamwe vakati tinopenga, bati vamwe taatazviona kuti the danger of this kind of a governance leadership culture iri kuitwa naMugabe neZANU-PF is going to destroy this country.
Vachangira vakati mapoka ezvematongerwo enyika anofanirwa kubatana chete kana vaine utungamiriri hwakarongeka kubva mumatunhu ose emunyika.
Chinja maitiro akamuona munhu anotungirira zvoro yasauda. Aiwa, this part called ZANU-PF has come to the end. Now, pale zvatinofanira kuita, kune vanotaura kuti mamadi kubatana, mamadi kuti ega, ko ndiani asiri ari kubatana? We have since called for a convergence.
Vatsvangira vakati kubatana kwemapoka ezvematongerwo enyika kwaizopa kuti zvive nyore kuti vakunde musarudzo dzichaitwa mugore
ra2018.
Vanhu vaipfuura zviro zvitatu vakaungana panharira vachipemberera makore 16 bato reMDC raumbwa. Hutungamiriri hwebato iri hunosanganisira mutevedzeri wavatsvangirai Amai Thokozani Kope, sachigaro webato iri vaLove Momoyo, munyori mukuru vaDouglas Munzura, pamwe chete nemudzimai wavatsvangirai Amai Elizabeth Tsvangirai vange vari pachiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 kwanharira kumashonaland East, ndini Lweda Moyo.